Mangwana nakanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kubvumbi 17, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vana mukoti vari kuramwa mabasa kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa.
Tauya muno muNew York so that American investors vakwanise kuti vahwisise zvese zvatiri kuda kuita muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo voedza kuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica.
Patainya yakupokana panga pari kwekuti pandaipesana nawo pekuti ivo vaiti izvo varoda kufunda candidate pau MP, but asiri munhu anogara munharaunda ino, asiri munhu anogara munharaunda ino yechinhoyo anovano mugaro South Africa.
Dzimwe nhengo dzeNPP dzotiza mubato iri dzichiti hadzisi kufara nemasarudzirwo ari kuitwa vamiririri.
Kana zvichitaurwa nevanhu veZanu, mataurirwo zvaita zvaita sekunge vanambuya nehanda vaive vanhu veZanu, asi kuti Zanu yakazouya anambuya nehanda vatourawa kare.
Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari kukurudzira vana mukoti vari kuramwa mabasa kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Mumashoko kuvatori venhau, Dr. Parirenyatwa vanoti zvichemo zvavana mukoti ava vanozvitambira uye vari kuedza nepasi pavanogona kuti zvigadziriswe. Vanotiwo vari kutaura nebazi rezvemari kuti rione kuti ringape vana mukoti ava mari here. Vana mukoti vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachiti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo kubva muna 2010, zvinosanganisira mari dzemihoro, kushayikwa kwemishonga muzvipatara uye zvimwe zvikwanisiro zvavanoshandisa. Kuramwa mabasa uku kuri kuuya apo chirwere chekorera chiri kuramba chichipararira muHarare nemuchitungwiza. Pari zvino vanhu vanosvika 24 vabatwa nechirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vari muNew York muno muAmerica, umo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano yakanangana nekuedza kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika uye kusanganawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Vari kutarisirwawo kuita misangano nevamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica kuedza kuumbiridza ukama. VaMoyo vari kufamba nemamakurukota anosanganisira gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa uye governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Dr. Mangudya vanoti vekunze vanokwanisa kuenda kuZimbabwe kunovamba mabhizimisi munyaya dzezvezvicherwa uye kurima. Mukuzeya nezverwendo urwu, tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Moyo.
Tiri muno muNew York tanangana nechinangwa chedu chokuvaka Zimbabwe patsva, tichiunganidza kuti Zimbabwe ibudirire kubva payanga iri nezvinangwa zvatakatarwa naPresident E.D. Mnangagwa kubva musi wa24 November 2017 zvokuti mari yokunze ikwanise kuwanikwa ichipinda muZimbabwe, uyezve isiwo tichigadzirira kuti kana mari yokunze yasvika muZimbabwe ikwanise kuwana zvainoda ende zvinodiwa zvichakodzera kuti nyika ibudire ende upenyu hwavanhu hwataakuda kuti hupinduke ende hupunduke kuti zvizadzisiwe. Saizvozvo tauya muno muNew York so that American investors vakwanise kuti vahwisise zvese zvatiri kuda kuita muZimbabwe mara nokuvaka upfumi. Uyezve tapedza neAmerica tinoenda kuLondon, uko tichaya rende derera mberi tichivaka ukama kuitira kuti ma investors nemari yekunze yemu Europe ikwanise kunge ichidzoka zvemuZimbabwe.
Ko nyaya ye Commonwealth Paris zvino yakamira sei?
Nyaya ye Commonwealth se kuziva kwaunoita kubuda kwatakaita mu Commonwealth yakanga iri konzero yakanga yabva kuvanhu vachiti nyika yeZimbabwe ibude mu Commonwealth. Saizvozvo hatina chigumbu ne Commonwealth iko zvino. Hapasi sina chinotivhiringanisa pakati pedu isusu ne Commonwealth. Saka tinotarisira kuti isusu pamberi apa tichapinda mu Commonwealth. Asizve pane zvatofana kutanga taita kuti titaurire vanhu vakambotitaurira kuti tibude kuti vahwisise kuti taada kudzoka kuya kuya, vanotipa here mvumo kuti zvinhu zvacho zviite saizvozvo. Isusu three democratic nation, saka tina maprocesses iwaya atofana kunge tichiteedzera.
Zimbabwe yakashedza nyika dzakawanda namasangano akawanda kuti vauye kuzoona kuchitwa sarudzo. Pakamira sei pari zvino? Pane nyika yamboti yakutaurirai kunyunyuta kwayo here pamusoro pamagadziriro ari kuitwa zvesarudzo?
Bodo, chokutanga ndechekuti President Mnangagwa vakadikeya kuti hurumende yavo inoda sarudzo yakajeka uye sarudzo inokodzera uye sarudzo inoita kuti pasi rese ringe richigutsikana namafambiro anenge aita sarudzo racho. Uyezve kuti zviitike izvozvo, mukuru wenyika wedu akati achadaidza munhu wese anoda kuuya kuti anyatsoongorora achiona kuti sarudzo yedu inofamba sei. Saizvozvo pana maorganizations akawanda auya ari kutarisa kuti preparation yedu yakamira sei, ndezvapapi navamwe vari kutibatsira kuti zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka zvifambe zvakanaka. So far tiri kuti isusu nyika dzese nemaorganizations awanda so far ari kugutsikana nerwendo rwatiri kutora rutorwa neZEC in particular kuti varane maelections edu muZimbabwe.
Pane zvinodikamwa neAmerica kuti nyika yeZimbabwe iite, pane zvamunoona zvamungakundikana here kuita?
Maitiro edu esarudzo edu tinoita nemutemo unopindirana neSADC neAU. Ndiyo skere yatinosenzesa kuti zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka here kana kuti kwete. Uyezve zvimwe zvinongoitawo kuti zvinge zviri acceptable kunyika dzese dziri pasi ndezvekuti sarudzo yedu haifaninge ine violence, and ndo zvatakanangana nazvo, and ndo chinangwa chapresident Mnangagwa. Uyezve kuti sarudzo yedu haifaninge ichitukanwa and inofaninge ichisiya nyika yakabatana. Zvese izvozvo ndo zvatiri kutarisira and ndo chinangwa chapresident Mnangagwa. Saka isusu tiri kufunga kuti nzira yatiri kufamba nayo ndiyo nzira yakanaka, ndiyo inofadza SADC, ndiyo inofadza AU, ende uyezve ndiyo inofadza Pasires.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vari parunare muNew York muno muAmerica, natanonoka Wande weStudio 7. Dzimwe nhengo dzebato dzepamusoro mubato reNational People's Party kana kuti NPP mudunhu reMashonaland West dzinoti dzabuda mubato iri nekuda kwekusawirirana pavanhu vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato iri mudunhu iri dzinoti musangano wadzo wapindwa napungwe sezvo nhengo dzakawanda dziri kubuda mubato dzichidzokera kumapato adzakambenge dzabva. Pari zvino nhengo dzakasiya musangano uyu dzinosanganisira amai Marian Chombo, mukuru wechidiki vaShepherd Masotse navaDamson Mapfumo vanovesa chigaro wedunhu diki rechinhoi. Vamapfumo vanoti vakatadza kuwirirana panhengo ichamirira NPP muchinhoi. Vamapfumo vanoti vakuru vebato iri vari kuda kuti nhengo iri munyika yeSouth Africa vaLeslie Manga vamirire musangano, asi nhengo dzakawanda dzichiti dzinoda nhengo inogara muchinhoi.
Nyaya yakanyanya kunetsa inga nyaya yekuti patainya yakupokana panga pari pekuti pandaipesana navo pekuti ivo vaiti izvo varuda kufilda candidate pa MP but asiri munhu anogara munharaunda ino asiri munhu anogara munharaunda ino yechi yechinoi anovano mugaro ku South Africa saka isi ndo patakapukana nawo ndikati aiyo ndokupa example yana na chiyangwa na chiyangwa vanhu vakaruza muno muchinoi vachibva ku Harare ko what about tikazotora munhu ari kubva ku South Africa kuti azomirira bato re NPP muno muchinoi ichi chinobuda.
Vamasose vanoti amai mujuru havana kuperera mukurwisa bato rezanu PF kuti ribve mumasimba.
Ende vamai acha vasoradza kuti varoda kuti opposition but varoda kuti toshandisa isusu. Ende vanhu vanoradza kuti varoda zveshanduka hava vade mupati mavo. Baba ndatoda musanguva yangu. Inini zano handiide. Ndaitofunga kuti amai zvabva kuzanuka vari kurevesa nemoyo wese. Muzano yava havana kana shanduka yavari kuda.
Vamasose vanoti nhengo dziri kushandisa mari nezvinhu zvadzo kuti musangano ufambire mberi pasino chadzinowana vachitiwo nguva dzakawanda vanochengeta vakuru vemusangano kana vauya mudunhu zvichinzi musangano hauna mari
zvese kuti vafambe kuti vauye kuprovinsi kwenyu munovapa mari munovatakurira vanhu vavo munovapa mari yechikafu zvese ndisenichiita kunoku hambana kana chavari kuita.
Asi mutauriri webato iri muchinoi vaadmaya Chisungo vanoti hapana chakaipa kuti nhengo yavo iri kushanda kusouth africa ive inosarudzwawo musarudzo sezvo yakagara ichiuya ichivhota musarudzo dzose.
Angoti muri kuti inhengo yekusouth africa but isu tiri kuti inhengo yedu yemuno muzimbabwe nekuti muzvachizvarwa chemuno muchinoi akaberekerwa muno nguva nenguva anogara achivhota and then anogara achiuya pamwedzi anouya once or twice kazhinji kacho mastructures agara anga arimo saka tingati munhu wekusouth africa toti munhu wedu wemuno muchinoi.
Vakawanda vari kubuda mubato renpp vari kudzokera kumatongo kwavo vakabva kuzanu pf vachienda kunational patriotic party kana kuti npf inotungamirirwa naretired brigadier general Ambrose Mutiniri vamwe vachidzokera kumdct inotungamirirwa navanelson Chamisa. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra inoti mari yemutero yawedzera nezvikamu makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 29% kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru zana rimwe chete zvemadhora kana kuti $1.1 billion mumwedzi mina yekutanga kwegore rino. Mumashoko kuvatori venhau sachigaro weZimra amai Willia Bonyongwe vakati mari yemutero iyi yakawanda kudarika gore rapera panguva imwe cheteyo. Gore rapera rose mari yemitero yakanga iri mabhiriyoni matatu nemazana makumi mapfumbamwe nemasere kana kuti $3.98 billion. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica vanoti zvakakosha kuti hurumende ikwanise kuwana mari yakawanda zvakadai.
Zvinoona sokuti zvinhu zvakanaka chaizvo. Zvinoratidza kuti vari kukwanisa basa ravakatarirwa kuti vaite. Vanhu veZimura kana vachikwanisa kuunganidza mari iyo ichiwedzera gore negore. Zvinhu zvatinokudza kuti kuda mamwe madhipatimendi vose anoita zvaanoita pamwe angawana zvaangadzidza kuZimura kuti kunoshandwa nenzira dzakati tichibudisa zvatinofanira kunge tichibudisa kana kuti zvakatotutsirika pane zvatinofanira kunge tichibudisa. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vasimudzire nyika vachiita zvavanoita izvi. Asiwo isu tine zvimwewo zvetichida kuzohwa kwavari kuti zvamagona basa kudai. Saka chii chichatevera? What's next? Chiche muchaita kuti mubudiririse nyika nokugona basa kwenyu ikoko. Kunyanya takatarisa idzo mari dzacho dzavanoti dziri kuwanda idzo dzidzi ma$1.1 billion mari yakawanda kai. Saka ichazoshanda kupi? Chishanda vosei? Isi tisangoiwa mukutaurwa chete kuti takawana mari yakati asi tizoiwi kuti yashandiswa nenzira dzipi yaenda kwakati katongoiwa kuti yawanikwa. Ko zvayawanikwa kudai $1.1 billion yazodii? Yazoshanda kupi? Ndo zvatodawo kuwa izvozvo.
Idzo mari dzemitero dzakakosha zvakadii kuhurumende?
Mari idzi dzakakosha chaizvo kunyika ipi neipi nokuti hapana hurumende ingashanda isingakwanisi kutora mitero yakasiyana-siyana. Saka chinhu chinokosha chaizvo kuti tikwanise kubhadhara mitero yedu isiwo vanhu mabhizinesi kuti hurumende ikwanise kutishandira kana ichikwanisa kuzoshandisa mari yacho iyoyo nenzira dzakanaka. Saka tinovapembedza vanhu veZimura kugona kwavari kuita basa asi tozo mirira avo takasundura masedu chaizvo kuona kuti idzo mari dzavatora kwatiri idzodzi nokuma business dzashandiswa nehurumende nenzira dzakamira sei. Hatidi kuzoonawo vamwe vanhu vakuvakaiwo mazidzimba mahombe hombe toshaya kuti kuvakadzowanipi mari idzi towa kuti vari kusevenza iko kuzimurok. Saka imari dzakakosha chaizvo, hapana nyika ingakwanisa kurarama isina mataxi iwaya anotorwa nezimura iwaya kune dzimwe hadzo nyika dzokunana Middle East dzine oiri. Asi imari yakakosha chaizvo yandinokurudzira vanhu tose tose tikwanise kubhadhara, tikuzokurudzirai vacho vanoitora vanoicollecta ivava kuti vatiudzewe kuti mari yedu yashandiswa nenzira dzipi, nokuti haisi yavo ndeyedu.
Asi kuri kuti imi murichipanga mazano chehurumende, mari dzakadai mungadziendese kupi nemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Ndisati ndakwanisa kuti ndodziendesa kupi, ndine ndichikurudzira hurumende kuti igare pasi navanhu vanobva kumasekta akasiyana siyana zvokuti hurumende inobva yanyatsozoziva kuti kwatingakwanisa kushandisa mari kwakawanda wanda nokupi. Advice yangu ini ndeyekuti kunyanya vakakwanisa kutsvaga maprogramu anoita kuti azvare mabasa avana vadoko vari kupedza mumayunivhesiti vachingogara. Saka kune zvinhu zvakawanda chaizvo, kugadzira marodhi iwaya aya atinoona anenge akafa mamwe acho zvine zvichiita kuzvichiita kuti vana vawane mabasa. Saka kuna maprogramu akawanda, asi pari zvino chikurudziro changu chero hurumende ndeyeungavagare pasi vangavana vanhu vokumachechi, vanhu vokumabhizinesi, vanhu vokumayunivhesiti vanatsokuona gwara rakanaka rokuti mazimari atiri kuwana aya, nokuti iye hatichaiti mari mazimari atiri kuwana tonyatsokuashandisa kupi kunoita kuti nyika yedu inyanye kusumukira mudenga. Vakagara pasi vogaya vakati ngaiiswe kwakati hazvibudi zvakanaka, asi kuti vanhu vacho ivavo vari muZimbabwe vakwanise kukonsultiwa kuvhunzwa kuti toishandisa mari iyi kupi tinayo. Saka ndogwara ringakwanzira kuadvisa hurumende iroro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio vari parunhare muno muAmerica. Mangwana Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kekutanga vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Vakawanda munyika vanoti yave nguva yekuremekedza zuva iri kwete kuita zvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vakange vasina hanya nezuva iri, vachiti vakange vasafare neutongo hwavaMugabe avo vavanoti vainge vave kutora zuva iri sezuva remhuri yavo pamwe nebato ravo reZANU PF. VaMugabe vaishandisawo mazuva akaita seIndependence kutuka mapato anopikisa pamwe nevamwe vavange vasingafariri. Vaimbo vemutauri weZANU PF uye vakadzimwa mubato iri navaMugabe varugare gumbe vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakawana rusununguko 1980 vaMugabe vakange vasungirira nyika zvakare zvekuti veruzhinji munyika vainge vave kutambura. VaGumbo avo vakatadza kupinda mumhemberero dza1980 nekuti vakange vakunana navaMugabe vaudza Studio 7 kuti gore rino vanhu vanofanira kufara zvakanyanya musi wekupembera zuva rekuwana kuzvitonga pamwe nekuenda kwavaMugabe.
Aiwa, Independence imeno yavaMugabe vava pachigaro Independence yakakosha, macelebration dzakakosha zvikuru, asi kuti hatikangami zvatakamirira kana kuti zvakamirira zuva rinoi. One ndezvokuti tinorangarira magamba akashayika muhondo kuTanzania, kuZambia, kuMozambique, kuBotswana.
VaGumbo vanoti zuva reIndependence harisi zuva rebato kana munhu sezvarangira vachiitwa navaMugabe. Vanoenderera mberi vachiti kuenda kwavaMugabe kuchaita kuti upfumi hwenyika husimukire uye kuti vanhu vakwanise kugara zvakanaka zvekare. Amai Margaret Dongo avo vakarwa muhondo yerusununguko uye vakadzingwawo muZANU PF vanoti zuva rekuwana kuzvitonga kuzere regore rino rakakosha chose sezvo riri kuuya vaMugabe vaenda. Amai Dongo vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kukoshesa zuva iri zvisinei nekuti ndiani ari pachigaro. Vanoti nyika ino yakarwirwa uye zvakakosha kuti vanhu varemekedze vanhu vakarwira rusununguko. Amai Dongo vanotiwo nguva ichiri shoma kubva pakabva vaMugabe pachigaro uye vachakwanisa kuona kuti nyika yakananga kupi kana sarudzo dzapfuura. Vanoti upfumi hwenyika hwakapondwa kwenguva yakareba chose uye vanotarira kuti Zimbabwe ichanaka zvakare, asi vanoti izvi zvinogona kutora nguva yakareba. Murayiridzi wezvidzidzo zvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vanoti mazuva akaita seIndependence anofanira kubatanidza vanhu uye hapatombofaniri kuitwa zvemapato ezvematongerwo enyika.
Kana zvichitaurwa nevanhu vezanu mataurirwo zvaita zvaita sekunge vanambuya nehanda vaive vanhu vezanu, asi kuti zanu yakazouya anambuya nehanda vatourawa kare. Saka ndiwo dzimwe nhoroondo dzakange dzakakanganiswa nezanu dzakasvika pakuti ruzhinji rweZimbabwe rongoti kana zviri zveIndependence ndezvezanu itai henyu, kana zviri zveHeroes Day ndezvezanu itai henyu.
VaRusero vanoti zvange zvavekuitwa navamugabe zvange zvavekuita sekuti Independence ndeibato ravo chete.
Tinoona kuti mubatanidzwa uyu ungangovapo tikacherechedza zvakaitika mugore rapera iro, apo paigadzwa vamunangagwa, kunyangwe vemapato anopikisa vakange varipo. Izvi ndinoona sekunge zvichaenderera mberi hunhu ihwohwo, nekuti chakakosha ndechekuti Zimbabwe itaridzowo ruzhinji rwose, itaridzowo pasi rose kuti hongu vangangove vachipikisana mune zvematongerwo enyika, asi pane zvekuita nenhoroondo yekuti Zimbabwe yakazovepo sei vane donzo rimwe chete pane kuwirirana.
Vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vemunyika vakoshese mazuva akaita seIndependence neHeroes Day. VaRusero vanotiwo zvinofadza kuti vamunangagwa vakatotaura kuti pamazuva akaita serekuwana kuzvitonga kuzere vanhu havafanire kuita zvematongerwo enyika. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDCT akatotaura kuti zvichitevera kuenda kwavamugabe vari kuzobatana nevamwe mukucherechedza mazuva enyika akaita seIndependence kana Heroes Day. Bato reNational Constitutional Assembly NCA rinotiwo rinocherechedza kukosha kwezuva rekuzvitonga iri uye kuzvipira kwevanakomana nevanasikana vakarwisa utongo hwevachena. Asi bato iri rinoti kunyange nyika yasvitsa makore makumi masere yawana kuzvitonga kuzere, vanhu vachiri kutambura. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga kubva kuBritain. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo tatarisana nesarudzo, tiri kuita hurukuro nevemapato, masangano anoongorora sarudzo uye vanhuwo zvavo vane chekuita nesarudzo idzi. Nhasi tine hurukuro nemutauriri webato reNational People's Party kana kuti NPP inotungamirwa naMai Joyce Mujuru vaJefferson Chitando, avanoti havasi kufara nekushandiswa kuri kuitwa madzishe nemasabhuku nezanuPF.
Chokutanga ndechokuti icho takatanga kutarisa kuona zviri kuitwa nemasabhuku nemadzishe nezanuPF vachitora maslips. Vanhu vana kuziva kuti chii chakanga chichiitika ipapo. Kubva pokutanga pakatanga kupoma chips motokari, zvese zvanga zviri process yakanga ichiuya kuzoti vakwanise kuona kuti vanoriga maelections sei. System yezambia yekuti vanoronga vanhu nemaslips aya, maslips iwayo anenge achisa kuti vanhu vagozonzi kana namba yako wapowa number 1, uyu uri number 2, number 3, number 4, vanda zvokuti iwe tinozokuona kana uchinge wavhotera kuti namba yako tichakuisira.
Izvi ndo zviri kuitika here mumareserva muvachitando?
Izvi ndo zvinotoitika chaizvo, ndo zvaari kuita vanhu vezanu nemadzishe vakabatana namasabhuku kuti vaone kuti vangagona kubiridzira sarudzei. Vanhu vakaudza kuti simba rina masabhuku, simba rina madzishe, simba rina madzimambo rakakura sei kana tiri kumaruwa. Hatingazviwani mumadhorobheni, asi kumaruwa uku simba ramadzishe rinotyisa zvikuru.
Asika ivo vezanu PF vari kuti aiwa ivo vari kuda ngoona kuti nhengo dzebato ravo dzakanyorisa kuvhota dzingani, hazvinei nekubirira sarudzo.
Kwete, dai vanga vachishedza misangano yavo varivo vega ivo maga vezanu PF. Asi chiripo chomufanga kutarisa ndechekuti icho munhu unoshedza misangano unenge achitova sabhuku pachake. Ndiyo unoshedza kuti uyai pamusangano, musangano uya vanhu vaendapo vozotanga kutaurirwa zvino nyaya yokunzi masilipi aya aanenge audzwa nasabhuku. Sabhuku ndiyo nenge apamberi vezanu PF vachitevera kumasuwe vachizopadzidzise vanoda kupa kuti yokufukidzira. Saka zvokufungidza kuti vanoda kuona vanhu vavo, kwete. Kana dai vanga vaida kuona vanhu vavo vakadero vasingati munhu wese uri kuchedza kumusangano wasabhuku uri kuchedza kumusangano waishe kana musangano wamambo.
Semaonero enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Chokutanga, mapolitical parties ose anofanirwa kuti atudze ishe Charundira anova mukuru wamadzishe wakataura pokutanga-tanga pavakapiwa motokari panova pakatanga kubiridzirwa sarudzo. Pakataura kuti iye madzishe akanga achitsigira vaEmerson Mnangagwa, madzishe namadzimambo akanga achizotsigira Zanu PF. Iye ishe Charumbira somukuru wamadzishe anofanirwa kuti aende panhepfenyuro, anofanirwa kuti aende paterevhizheni, anofanirwa kuti aende pamanewspaper achinotaura mashoko kuti kwete madzishe haapindiri mune zvematongerwo enyika. Voteerera zviri pabumbiro romutemo, vanotendera kuti vanhu umwe nomumwe avhotere bato raanoda, sezvo madzishe achitendera kuti kereke yeRoma, kereke yeSavada, kereke yeChinyi ive pasi pake, asingati vanhu vokuti vari mudunhu rake endai kukereke yangu yondiodai.
Asika vachitando, tinoonawo kuti pane rimwe okadare remadzishe iri, hamuoni here mirichikwanisa kudzoreredza dzimwe nyaya dzamuri kutaura dzekuti hamusi kufara nezviri kuitwa nemamadzisha?
Dambudziko ratinaro hombe nderekuti madzishe paanosarudzwa kuti ave maMP anozopinda ari mudare reSenate, madzishe anenge atopuwa fufuro, madzishe anenge achisigira bato reZanu PF. Zanu PF ndiye inopa madzishe madzishe avari kuda ivo kuti asarudzwe. Saka madzishe iwayo ndiyo anotora chihwepura chokurova mamwe madzishe ose kuti pindai mugara iri rokuti muvhotere ini kuti mugozovhotera Zanu PF. Saka iroro idambudziko zveratinaro rokuti nange tikatarisa iri kuchiefs council hazvigoneki kuti igone kudzoredzera vamwe vayo kunzoka kuti takusumuka tosisa mapato. Ndosaka muchiona vache Charumbira nenhaka yekuti vakanga vachitsigira Zanu PF vanoramba vachingavawo vari pamusoro vari president of chiefs. Hazvigone kuti kuwanikwe mumwe munhu chief unoti ini ndakazvimirira ndega ndine pfungwa dzangu, kunzoka kuti chief uyu unenge achitova akazorwa
vita muromo nezanu PF. Mutauriri webato reNational People's Party kana kuti NPP inotungamirwa naDr Joyce Mujuru vaJefferson Chitando vari parunare kumasvingo. Mangwana tichanzwa divi reZanu PF kubva kumunyori munyaya dzemitemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr Sibusiso Moyo, voedza kuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica. Zimra inoti mari yemitero yawedzera zvikuru mukati memwedzi mina yekutanga kwegore rino. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu na7pm. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.